Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 13, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi inotadza kubvunzurudza vakuru vemauto nevasori maererano nekuchera kwavaiita mangoda kwamarange. Vedzisvondo vanotaridzira muHarare vachiti vanoda kuti sarudzo dzegoro rino dziitwe murunyararo kuitira kuti veruzhinji vasarudze hurumende yavanoda pasina kumbunyikidzwa. Hurumende inoti yava kuvandudza makambani ayo ehurumende kuitira kuti aunze cheuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi yatadza nhasi kubvunzurudza vakuru vemauto nevasori maererano nekuchera kwavaiita mangoda kwamarange mushure mekunge nhengo dzekomiti iyi dzatadza kuuya dare izvo zvatsamwisa vakawanda. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Panguva yange ichifanira kutanga musangano, pange paine nhengo mbiri chete dzekomiti iyi dzinoti vatemba muliswa vasina bato ravanomirira uye vachimirira Norton namai Emma Muzondi wave bato reMDCT vekuMidlands. Komiti iyi ine nhengo makumi mana. Izvi zvaita kuti sachigaro vekomiti vamuliswa vaudze vakuru vakuru vemauto nevasori vanga vauya kuzopa humbowo kuti vadzokere, sezvo mutemo weparamende uchiti panofanira kunge paine nhengo shanu dzekomiti kuti ikwanise kuita basa. Vamuliswa vaudza munyori webazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMartin Rushwaya pamwe nevakuru vevasori kuti nhengo dzekomiti dzange dzaenda kumisangano yemapato adzo, sezvo dziri kurwira kuti dzisarudzwe kuti dzidzoke muparamende zvekare pachaitwa sarudzo. Vati vane urombo chose kuti vatadza kuenderera mberi neunguro yavo sezvavange vakatarisira.
Tadza kusvika koramu yacho, saka ndakumbira kuti vanga vauya nhasi vadzokere musi wa19 kuti zvoita basa iri. Saka parliament iri kuvhura futi musi wa8 kuitira maprimary elections emusi wa5. Saka ndosaka togara taka breaka traditionally pamaholiday. Saka ndipo pane nguva yemaprimary election futi, saka vaakuenda kunorira upenyu hwavo, saka hapana zvamungaite kana munhu akurira upenyu hwake.
Vati zvaitika nhasi chidzidzo kuti vanhu vazive kuti kuvhotera vanhu vasina bato ravakamirira hazvikanganisi basa reparamende.
Dei zvainzi mamembers ese maindependent basa raifamba chaizvo. Saka panongove nevashoma varipo, saka ndofunga vanhu vachadzidza kuti kuita independent kuri nani nekuti akumise basa.
Izvi hazvina kufadza vakawanda vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti nhengo dzeparamende hadzina hanya nevanhu vadzinomirira. Vaitai madzivaidze vaudza Studio 7 kuti nyaya yekubiwa kwemangoda yekwamarange yakakosha kudarika bato ripi zvaro, uye veruzhinji vanoda kuziva kuti nyika inoshaya mari sei iko kwamarange kwaicherwa mangoda nemakambani emauto, mapurisa avasori nemamwe akabva kunze kwenyika.
Behavior iyoyo hairatidzi kubudirira kana kusumudzira nyika kana kusumudzira maconstituents atakavaisa. Zvinoratidza kuti vanhu vasingadi develop.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Vegezela Gumbo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo veruzhinji vachitarisira kuti nhengo dzeparamende dzivamirire nemazvo, zviri kuitwa nenhengo idzi zvinoratidza kuti hadzikoshesi veruzhinji.
It shows kuti mamembers atinovhotera hasi serious. Ese mamembers ari consider asina kuuya asi serious, because nyaya iyi inyaya iri very serious considering kuti yakabva kune mukuru, munhu anga ari mukuru wemauto by that time. So it shows that people are serious. They don't even care about the economic suffering of the people of Zimbabwe.
Nengo dzeparamende dzakakokwa zvechimbi-chimbi svondorino kuti dzizozeya bhiri rekuvandudza mutemo yesarudzo, asi dzakabvumirana nezuro kuenda zvakare kuzororo pasina zvagadziriswa pamutemo uyu, zvisinei kuti nyika yakatarisana nesarudzo dzakakosha.
Vedzisvondo varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe murunyararo kuitira kuti veruzhinji vasarudze hurumende yavanoda pasina kumbonyikidzwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vakaratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana kubva paCausewayway Post Office kusvika muAfrica Unity Square vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe murunyararo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda kuvhota murunyararo. Vachitaura muAfrica Unity Square, mutungamiriri weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vati sarudzo dzegore rino dzinofanirwa kuitwa zvine musiyano, dzichiitwa murunyararo kuitira kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvigotambirwa nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevekunze.
Vatungamiriri vedu madzishe, let us not be partisan, mabato edu makuru ari muZimbabwe, ZANU-PF, MDCT, stop forthwith intra-party skirmishes and violence as they are a threat to national security. We say no, no, and no. And the church, we plead that you don't zip your mouth. Vamwe venyu vakapfekwa nemweya weumbwende vanosiya munhu akapondwa vachiti zvematongerwo enyika hatipindiri, vachimhanyira kunoita kruseti nokuita chechi, vachisiya imwe chechi yakazvambarara iri kujudha ropa arobwa nezvematongerwo enyika. Tati makereke, kwete, kwete, kwete. Mwari vekudenga vatibatsire.
Mumwe ataurawo pachiitiko ichi ndiva Rashid Mahia, vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust, avo vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabvise masoja anonzi ari kumaruwa, vachiti ari kutyisidzira veruzhinji pamberi pesarudzo dzegore rino.
Isu seHeal Zimbabwe tinoshanda mumamisha uku kwatiri kuona vanhu vachimbunyikidzwa, vanhu vari kuvhundutsirwa. Nanzwa komuredi vari kubva pano vari kuti hanzi fiye yakapera, gore rakapera. Haida kupera fiye kumamisha uku. Vanhu vakuramba vachingombunyikidzwa, vachidzidzirwa. So our message is that traditional leaders should bring peace in communities. Traditional leaders havafaniri kumbunyikidza vanhu kumamisha kwatinogara. Ndochekutanga. Chechipiri, masoja mauto ngaagare kumabharaki. Hatisi muhondo, hatisi muhondo. We are a peaceful people. Tinoshanda nevanhu, hatishanda nemasoja. Masoja ngaagare mabharaki. So we don't want to see the soldiers in communities intimidating people.
Vataura vakamirira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaLeo Chamahwinya, vati hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzeveruzhinji pamberi pesarudzo. Zvichakadai, vanga vachiratidzira ava vakurudzira vaMnangagwa kuti varege kungotaura chete, asi kuti vaite zvose zvinodiwa kuti pave nesarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vazivisa kuti hurumende yave kuvandudza mashandiro emakambani ehurumende kana kuti maparastatals uye kutengesa mamwe. Makambani akaita seCold Storage Commission Company, GMB neNRZ achapiwa mari, asi mabhodhi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, Zimbabwe Power Company neZESA achibatanidzwa. Makambani akaita sePetro Trade, ZUPCO, POSB nemamwe achabvumidzwa kuti ashande nevamwe vanokwanisa kutenga zvikamu kana kuti mashares. Potras neBAZ achabatanidzwa zvimwe chetezvo neZimtrade, Zimbabwe Investment Authority neSpecial Economic Zones Authority. Vachinamasa vati dare remakurukota rakatowirirana kare nedano iri, uye makurukota achapiwa mazuva zana ekuuya nemazano ekuti makambani ari pasi pavo achavandudzwa sei kana kutengeswa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe kuti tinzwe pamire hurumende.
Nyaya iripo iri paviri. Chekutanga, munoona kuti maparasatal aya anga ari kunyatsofambiswa zvakanaka, ende gore negore aigara achingouya kuhurumende akumbira mari kuti arambe achiita sei achanda. Saka president vamunangagwa wakaona zvakakodzera kuti mamwe maparasatal aya hazvichaenderani nemakore atarugara ezvinezvi kuti tirambe tiinawo. Zviri nani kuti tipe vanhu vanokwanisa kumafambisa ende vanowana mabasa. Ndo chekutanga. Chechipiri tine nyaya yekuti isu sehurumende mari haisi kukwanira, nekuti mari haisi kutikwanira hazvina kuuchenjeri neungwari wakakwana kuti tirambe takachengeta zvinhu izvo mari isu siri kutadza kutikwanira. Saka mamwe mabhizimusi tinofanira kumaisa muvanhu. Hurumende yowana mari, towana mari yekutenga mishonga, towana mari yekubhadhara maticha, towana mari yekubhadhara mapurisa, nyika yedu yoenderera mberi.
Asi kana pakuzotengeswa zvimwe zvikamu, hapana here chimwe chikiribidi kana uori ungazoitika pa Honorable Mukupe?
Maitirwo ari kuitwa zvino, mukaona kune inonzi State Enterprises Restructuring Authority. Authority iyoyo ine mutemo unotaura kuti pavanenge vatengesa mabhizimusi vanofanira kumatengesa sei. Chinoitika ndechekuti chine basa kwatiri sehurumende, tinofanira kuona kuti bhizimusi iri parinotengeswa rinofanira kutengeswa roenda mumaoko memunhu uyo anokwanisa kuriendesa mberi, uyezve toonawo kuti sehurumende tawana mari yakafanira. Pasazoita uhoro hwekuti chinhu chanchifanira kutengeswa $10 chakutengeswa ne$2, tinofanira kuona kuti tanyatsowana mari yese yakakwana. Saka zveuori uhoro unogara uchionekwa kunzi uripo, kasi isusu matarisirwo ari kuitwa zvinhu zvachona nemaitirwo ari kuitwa zvinhu zvachona tiri kutora matanho ese atinokwanisa kuita kuti tione kuti uhoro uchanetsa kuti uitike.
Mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Svondo rinouya, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachange vari muAmerica kuzoita misangano yezvemabhizimisi uye kuitawo hurukuro sezvekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Vachinamasa vari kuperekedza gavhuna webhanga guru renyika vaMangunja pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo. Vatatu ava vari pavanhu vakatemerwa zvirango neAmerica. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvumidzwa kwavo kuzoita misangano iyi chiratidzo chekuti America inoda kupa hurumende yavaEmerson Mnangagwa mukana wekugadzirisa zvinhu zvakange zvakanganiswa apo Zimbabwe yaitongwa navaRobert Mugabe. Imwe yenyanzvi idzi uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Tanonoka Hwande weStudio 7 kuti vatatu ava vanofanirwa kuziva zvavanofambira nekuti vapiwa mukana wekuratidza kuti vane chido chekugadzirisa zvinhu.
Ukama hweAmerica neZimbabwe parizvino ndehwekubudirana pachena. Tinoona kuti makurukota akabva kuAmerica vakashanyira Zimbabwe vakataurawo pachena kuti zvinokosha kuti ukama kana uchida kuti hudzoserwe pakanaka panoendeka, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena dzerunyararo dzisina mhirizhonga.
Pane zvazvinoreva here kuti America iri kukoka vanhu vari pasi pezvirango zvayo kuti vauye muno muAmerica?
Mucherechedzo wekuti America yakazvipira kana zvakatarwa zvagadzirika kuti igadzirise ukama hwayo itangezve zvakanaka kudyidzana neZimbabwe.
Munoona here sekuti America yaneta nekuramba yakatsikirirana neZimbabwe?
Kwete. Chatinuwa ndeche kuti kana kufangu mashoko awachangu vama kutawara watungamiri vya Amerika akachena, alipachena kuti ukama kutu ugaziriswe itai saruzuza kana kamurunyararo pasina miri jonga. Jiripachena izwi. Kureva kuti kana Zimbabwe ikafunga kuti Amerika yanoita ikasaita saizvozvo handioni ukama uchidzokedzana mushure mesarudzo dzegore rino. Dambudziko ndiro rekuti zvirango izvi zvanga zviri zvirango pamakurukota nevanhu vanotungamira hurumende kuti vasafarikanya vachienda kunotenga nzvimbo dzakasiyana siyana vapinda muAmerica vachiita madiro ajojina. Asi iko zvino tinoona kuti chikuru chavari kufambira haisi nyaya yekufamba vachitenga nekuona nyika kwete. Inyaya yekuti vataure matanho avachatora ekugadzirisa ukama. Saka ndinovimba kuti vana vachinamasa nevamwe mukana wavapuwa ungavarege kufunga kuti mukana wekusvika muAmerica vofarikanya vopembera nenyika yose. Ngavazive zvavanenge vafambira, ngavaite zvebasa rekutaurirana nehurumende yeAmerica zvakarewo nekutaridza pachena matano avari kutora senyika yeZimbabwe kugadzirisa ukama, kwete kungoramba vachichema kuti pane zvirango zvichingo hazvo zvirango zvekuti vasafamba famba pose pose.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vari parunhare muJohannesburg kuSouth Africa natanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yataurira vatungamiriri venyika dzekumabvazuva kweAfrica kuti vaburitse magwaro eongororo shanu dzakaitwa pamusoro pekutyorwa neSouth Sudan chitenderano chekumira kurwisana munazvita uye kuti varange avo vakatyora chitenderano ichi. Pave nemakore mana kuchiedzwa kuiswa runyararo munyika yeSouth Sudan. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuregerera vaimbove mubatsiri wevaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaScooter Lebe. VaLebe vakawanikwa vaine mhosva yekunyepa kuvaongorori uye kuvharidzira kuongororwa kwemhosva muna 2003 vakatongerwa mwedzi makumi matatu mujeri asi vakaburitswa kuchamhembe kweAfrica. Sangano reWorld Health Organization rinoti pasi rese munhu wese anofanirwa kuwana kodzero yeutano. Hurumende inoti izvi ndozvainoshuvirawo asi inokundikana nepamusana pezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva reutano iro rinocherechedzwa musi wa7 kubvumbi pasi rese, veruzhinji vachichema-chema nekusawana kodzero yeutano. Vachitaura mushure memhemberero idzi, mukuru wechitungwiza Residence Trust, amai Alice Kuvea, vati kodzero yeutano iri kumbunyikidzwa, izvo zviri kuita kuti varombo varasikirwe neupenyu nguva isina kukwana.
Unoona kuti muchitungwiza general hospital mumaclinics munhu after abhadhara mari yake anonzi atenge zvinhu zvese kubva kubandiji kutsono kumishonga. Saka zvekunzi pane universal access to health dai vatombozvigadzirisa kunyanya Minister of Health ne World Health Organization dai vapindira mazviri, nekuti kune vanhu vazhinji vari kuparara nekuda kwekushaiwa kwekuti anenge asina aiwana $10 kuti azoona mari yekutenga mishonga, azoona mari yemubhedha, azoona mari yezvese zvinenge zvichidiwa, nekuti aparenge hapana kana chinopuwa.
Amai Plaxedes Tavengwa vati pamusoro pezvipatara zvisina zvikwanisiro veruzhinji havachakoshesi utsanana, izvo zvinodzikisa utano hwevanhu. Amai Tavengwa vatiwo vanofanirwa kusimudzira utano munzvimbo dzinogara veruzhinji vakaita semakanzuru vari kuisawo utano hwevanhu parumananzombe.
Ndinofunga munongoona kana zvinoitika kana maareas matinogara vanhu havachakoshesa kurasa marara panzvimbo dzaanofanira kuti arasirwe, ende zvichibvira nevanofanira kunge vachibatsira kuti utano hwacho husumukire. Zvakaita mune Maharare tine city council iyoyi inofanira kunge ichiona kuti utano hwehwadi hwasumukira, vakabatana necity health department, because like iye zvinezvi mabhini haawanikwe, haaraswe, vanhu vanongodira marara pese pese.
Vanga vakamirira sangano reWorld Health Organization Dr. Prebo Barango vati zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vakoshese utano. VaBarango vatiwo kubvisa mari inobhadharwa muzvipatara kunogona kubatsira zvakanyanya kuti veruzhinji vawane kodzero yeutano. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vati hazvikwanisiki kuti zvipatara zvehurumende zvirape vanhu vese pachena, sezvo izvi zvichizokonzera kusavapo kwezvekurapisa zvakakwana.
Chinofara kana vanhu vazhinji vachikwanisa kuuya kuzvipatara, asi kana vauya ngavawane that highest quality of care inoenderana nemission statement yeMinistry of Health, inoenderana neconstitutional provision iyo yakuti health care service is a right to Zimbabweans. Saka tingangoti huyai mese free, asi vosvikoswera vari pahospital vakamirira vashandi vashoma shoma, povoonekwa hatina mishonga yacho. Saka zvinoda kuti zviringaniswe. Ehe, kune vamwe vatori prepaid vane health insurance yavo. Tinoona maattempts mazhinji ekuti zvipatara zvedu zvisaclaime mari idzodzo. Saka zvinodzikisira utano hwacho, zvinodzikisira quality of health.
Zuva reutano gore rino rakacherechedzwa pasi pedingindira rekuti universal health coverage, everyone everywhere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda vanoti vane tarisiro yekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachakukawo mamwe mapato kumemberero yekuzvitonga kuzere sezvavakaita pavaigadzwa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange vanhu vataura neStudio 7 vaine chivimbo chekuti gore rino vachaona bato rezanupf richikoka mamwe mapato, vanoti kana vaMnangagwa vaita sevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvekusakoka mamwe mapato, mapato aya vanofanirwa kuronga mhembero dzavo vega nekuti rusununguko nderwemunhu wese. VaJohn Marava vanoti gore rino mhembero dzerusununguko dzichaitwa vanhu vakabatana nekuda kwemaonero matsva ave mubato rezanupf. VaMarava vanoti vaMnangagwa vachakoka mamwe mapato sezvavakaita pavakagadzwa semutungamiri wenyika munambudzi gore rapera.
Tikanzwawo zvavakataura upo kutanga pavakagadzikwa kuita purezidendi, tinoona kuti ivo vakashedzwawo vamwoyo vemamwe mapato kuti vauye kuzobatsira navo pakugadzikwa kwavo. Zuva irori vamwe vemamwe mapato vakaendawo ikoko kunobatsira kugadzikwa kwaiye Mnangagwa. Ndinoona kunge gore rino zvichangopfuurira zvichangoendera mberi kuti ivo vaMnangagwa vachashedzwa futi ivo vamwewo vekune mamwe mapato kuti vauye kuzobatsirawo kupembera Independence Day redu remuno muZimbabwe.
VaMarava vanoti kana mamwe mapato asina kukokwa vanofanirwa kuita mhembero idzi vari kwavo vega kuti vaonekwe sevanhu vane hanya nenyika yavo, zvikuru sei paine sarudzo gore rino.
ndinoona kunge ivo ve MDC kuri kunzi havana kukokwa ndoona kunge zvakakodzera kuti ivo vanokwanisa kuitawo avo mabiko ungotsvagawo kana hameno kana stadium yavanoitawo mabiko nokuti ivo vakazoramba vachingoendera mberi vachingoonekwa kunge havasi kupemberera independence vanopedzera vaakuonekwa nevamwe vanhu kunge vanhu vasina hanya sitereki nenyika inoyi kaundi nezvakaitwa nemagamba akarwira kuti tive ngirini tiwane kusununguka ngirini.
Mumwe mugari wemuchinhoi vamenadzisamvi vanoti vanoona vamunangagwa vachikoka mamwe mapato sezvo vamunangagwa vari kuda kuratidza pasi rose kuti vane mafungiro akasiyana neava mugabe. Nguva yakare vamugabe vaituka nemamwe mapato zvikuru bato reMDCT pazuva rekupemberera kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Chikwata cheDynamos chave kutanga upenyu hutsva chisina Christian Epoper, uyo akasiya basa mushure megakava renyaya dzemari. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Epoper uyo anoteverwa nechaunga mudhimbare akaregedza basa nechitatu mushure megakava remari yake mwaka wapera inosvika iyo zviuru gumi nezvisere zvemadhora iyo anoti haasati apiwa. Mumwe muteveri weDynamos vasimbisai Madishona vanoti kunyange hazvo vanga vachitatarika pamitambo yavatamba pari zvino hazvizosvika pakurohwa neyadha.
Tingatorohwa nezvimwe zvikwata zvezvezvi yadha iyi hatikwanise kurohwa neyadha. Yadha tinorova, yadha ndeyedu iyo, tinohwina chete Dynamos.
Dynamos iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi nemapoints maviri chete, mapoints gumi nematatu pasi pengezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya. Murairidzi wengezi Tonderai Ndiraya ari kutarisira kuvhura nzira yakakura pakati pavo nezvikwata zviri kutevera.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tiaramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi tirambe tichingoenda mberi.
Asi mutambo mukuru svondo rino ndeuyo ore muBarber Field Stadium nesvondo apo Highlanders iri kusangana neChicken Inn. Bozo neChicken Inn zvine vararidzi vatsva mwaka uno Highlanders ina Madhinda Ndlovu ukuwo Chicken Inn ina Joy Antipas. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mutare City vs Bulawayo Chiefs, FC Platinum vs Harare City, Herentals vs Bulawayo City, Nichrat vs ZPC Kariba, Triangle vs Capes United, Shabani Mine vs Ngezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muMDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa, iyo inoti yakadzinga vaObed Gutu nava Abednego Bebe, asi yoti zvakare iri kuvapa nguva yekuti vadzokere mubato panguva iyo inodzinga Muzvare Tokozani Kupe muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi yatadza nhasi kubvunzurudza vakuru vemauto nevasori maererano nekuchera kwavaiita mangoda kumarange. Vedzisvondo varatidzira muHarare vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe murunyararo kuitira kuti veruzhinji vasarudze hurumende yavanoda pasina kumbunyikidzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mabasa 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube le violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully, njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande iparty le kumbe leyi.
Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olungeladlakela.
Ngiyabona into eqhakathekileyo ukuthi i-commission leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa. Akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo.
Amabandla ezenkolo athi akhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission. Abomdlalo wenguqu wasebathatha umhlalaphansi batshengisele eHarare lamuhla besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamamighty warriors eliphathwa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza uhulumende neziphathamandla zekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuba ilethe inguquko emthethweni olawula ngezokhetho elizweni kanye lokukhumbuza amabandla ezombusazwe ukuba uZulu weZimbabwe akalufuni udlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa ingoma ebezithwele umbiko wokukhumbuzana ukuba ngubani ophezu kwakho konke empilweni yabantu. Abokholo lwesiKristu laba bakhuthaza njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba afeze atshona ekuchumayela nsuku zonke ukuba kuzoqhutshwa ukhetho uqobo olwamukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Omunye wabasakhulayo abaze kulokhu kufola ngunkosazana Natalie Matsika emela inhlanganiso ye-United Citizens Alliance.
Asithi sifuna ama-elections ale peace, nothi ukuthi awakwenzakala since 2008 ukuthi abantu nxa sokufika ama-elections kuyaba labanye abantu abafayo, kusenzakala into esijeneyo.
Ukhuthaza ontanga njengayo ukuba bengesabi ukukhuluma imbono yabo lokutsho lapho kuphosiswa.
Abantu bayesaba yiko abantu bengaphumi ezindlini zabo. IZimbabwe, I think abantu lokhe belokhulokhana ukwesaba ukuthi sizayenzwani, yikho kona okade ngikutsho ukuthi akula peace.
Omunye wabafundisi abasebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny obekulo mkhosi, umfundisi Patrick Mkhona wase-Epworth, uthi ngaphandle kokuthandazela ilizwe bakhona ukukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisa ukuvota kanye lakho ukuyavota.
Into yokuqala yikuthi umKristu yi-citizen yeZimbabwe, ngakho kufuze aye register avote ukuvota uyabe khuluma ilungelo lakhe njenge citizen yeZimbabwe.
Umkhona uthi kumqoka ukuba amakholwa akhethe inkokheli ngonanzelelo.
Imessage yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully. Njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande iparty leyi kumbe leyi.
Abaphatheke kulokhu kufola bathi kabasafuni kuzwa inkulumo loba izilogani zamabandla ezijojozela uDlakela befuna luqhutshwe ngokuthula ukhetho lwalonyaka. Kwenziwe imithandazo enzima, kuhlatshelwa ingoma bezikhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele nxa kuthe kwaba loDlakela elizweni abajezise kanzima labo abajojozela kumbe abavuma ukusetshenziswa nxa amadale emithethwandaba lamapholisa behluleke ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abamabandla ezokholo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, besithi ilakho ukuba ingakhululekanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekhomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekhomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikhomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uHuseni Sibanda uthe kuqakathekile ukuthi ikhomishini isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Ngiyabona into eqakathekileyo ukuthi ikhomishini leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani owabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandle Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGukurahundi lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGukurahundi ayingalinganiswa leyo mhlawumbe enxa yabanye abathi amadiamond baswele, ngoba iGukurahundi we are talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba okhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abalamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kunjalo ke, bazasubmita sibi bahambise, but the fact ukuthi ba-appointwe ngenalwana umuntu. Then yikho kulandela futhi bona, then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi wona lana phezu kwamaripoti wona lana, bazahlala. Then laba kabalamandla ukuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona kumbe andibona kwabo bakwenza kuphela i-recommendation akuma-findings awo. Then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcini sihlalo wekhomishini umnumzana Selo Masole Nare uthi umthetho uyabavumela ukubiza yiloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisabine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare, lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Idale le High Court kobulawayo namhla lidlulisele phambili udaba olwethulwe ngobe ngumsekeli kamongameli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ophikisa ukuxotshwa kwakhe edale lePhalamende kulandela ingxabano phezu kobukhokheli bebandla leMDCT. Umahluli umnumzana Francis Bere uthe lolu daba soluzathethwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Idale lePhalamende lazise ngokuxotshwa kukaKhuphe ngolwesine ngemva kokuba inkokheli yebandla leli inqume ukuba usexotshiwe ebandleni ngoba esala ukwamukela uChamisa njengomkhokheli esithi yena nguye okumele akhokhele njengoba wakhethwa okusemthethweni ngumhlangano weCongress, hathi uChamisa wakhethwa ngoye ngumkhokheli umnumzana Morgan Tsvangirai eyedwa. Kolunye njalo daba olufanayo, abasekeli bebandla leMDCT abedlula ichumi abetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu kulandela ukuchayana okwenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula emahofisini aleli bandla kobulawayo abamiswe emthethwandaba lamhla. Lolu daba lwadluliselwa lalo phambili. Kulabanye abalimalayo mhlaka 4 ngenyanga edluleyo kuze kuqhamuke lolu dlakela. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube.
Udaba lolu akumelanga ukuthi ngabe ludaba olukhathazayo. Ngabe kuthiwana leli elinye icele licele elilandela iconstitution. Iconstitution yeMDC ikhile ukubana ubaba uTsvangirai esesitshile umuntu okwakumele aphathe ibandla leMDCT kubizwe iCongress phakathi komnyaka ngumama uDokotela uNkosazana Khuphe. So ngalokho ke bona sebenze konke lokhu kuganga lokuqhala abakwenzileyo bengaphandle kweconstitution. Umama uMakhuphe usalwisa ke ukuthi abise ibandla liphenduke esporweni sokuhamba ngeconstitution. So akula ndlela umuntu angasebenza ngayo engaphandle kweconstitution yeMDC acaba ukuthi uzaphumelela. Umama uMakhuphe nempi ayilwayo uzayiphumelela ekugcineni amamemba wonke eMDC azambonga ngoba eMDC vele nje yadalwa ikusisekelo sokubana uhulumende weZANU-PF kalandeli iconstitution, kalandeli imithetho, kalinganisa abantu, uyakhetha njalo lodlakela. Lokhu yikho sesikubone kusenzakala ngaleli cele. So umama uMakhuphe lempi uzayinqoba ekugcineni ibandla libuyele kuvele lapho elalivele lizisungulelwe khona.
Sike sabona imbiko ethi yona uMakhuphe lo bhebhe lo gudu belokhu bebakhangelele ukuthi bengabuyela ebandleni nxa befuna amasango avuliwe. Lithini nalo?
Umama uMakhuphe uvele usebandleni, ubhebhe ubaba ubhebhe uvele usebandleni, ugudu uvele usebandleni ngoba ukuxotshwa kwaba bathi ukuxotshwa lokhu kakukho emthethweni. Abantu bengalandela iconstitution baza kubona nje ukuthi kuganga ukukhona laba abantu bavele bakuphathi. Yikho ubona nje umama uMakhuphe esethethe lokhu wayakuphanyela edale le ebrele eParliament wafaka ke ama affidavits akhe, ama opposing affidavits ekuthi na angasebenzisi iba ibizo lokuthi MDCT ngoba uyingxenye yeMDCT, libandla alisungulayo, libandla aseqedelele impilo yakhe yonke kilo, izithukuthuku zakhe zonke kilo. Ngakho asilo bandla angalichiya nje elichiswa ngabantu abenza ukuganga abangafuni ukulandela izinqumo zebandla. So laba bantu okhuluma ngabo abantu baxotshwa ungakhangelisisa konke lokhu kuxotshwa kwakhona kwayenziwa ngendlela engalandeli izisekelo esingathi it's all unprocedural. Kungacutshungulungisiswa ku-constitution kuzatholakala ukuthi konke kwakhona isisusa sakhona lokuzama ukukwenza khonokho bakwenza futhi ngendlela engekho emthethweni.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kambe kuyini okudingakalayo ukuba ibandla lezombusazwe liyazakale emphakathini kanye lempawu okungamelanga zisetshenziswe ngamabandla ezombusazwe? Le ngeminye yemibuzo ependulwe yi-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhlanje kobulawayo. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu obesemhlanganweni lo wasiqoqela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekulamabandla edlula ikhulu elilechumi aseyazise abe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC ukuthi asephatheka kwezombusazwe ezweni loba nje kungayisibo wonke azancintisa kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sithembiso Khuphe, uZEC District Elections Officer kobulawayo, uchasisa ngokuthi iZEC ayibhalisi amabandla ezombusazwe kodwa amabandla ayabazisa ukuthi balibandla.
For a political party to be recognized by ZEC, a political party a letter, a constitution, a change and the structure side. But you would be interested in contesting my election. If ZEC I reject I'm a political parties, they just recognize with our corner. So that whenever we have our meetings, our anything, the electoral processes,
Umakhuphe ucazulule impawu zonke ezisetshenziswa nguhulumende kanye lamanye amabandla lenhlanganiso ethi amabandla ezombusazwe awalalungelo lokusebenzisa lezo mpawu.
Namasimbolo angavunyelwayo nje ikakhulu ngamasimbolo avele esetshenziswa yi-state. Lelo abona amasimbolo akhona kuma asetshenziswa yi-ani, asetshenziswa yipolisi, asetshenziswa yi-state wonke amasimbolo kavunyelwe ukuthi asetshenziswe ngama-political parties.
Igqwetha uMnumzana Phulu kucaca uthi amabandla athola usizo lwemali kuhulumende njengale esanda kuphiwa amabandla icazululwa kahle isisekelo sombuso kuPolitical Parties Finances Act.
Abatholayo ngama-political parties aseParliament and they should get a certain minimum threshold of seat in Parliament or of the vote. But we have political parties finances act.
Ukuba lamabandla ezombusazwe edlula ikhulu uZulu uthi akuvezi kuzibusa okuqotho kutsho ukuthi ezweni isimo sokuqhutshwa kokhetho asicaci njengoba idale lephalamende lilokhe lingakaguquli imithetho yokhetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esilotshwe ngo-2013 sekuze kusiba lolunye ukhetho ingakaguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Good Life Talk ngo-8 ntambama lamhlanje sihlaziya ukuxokozela kubandla le-MDCT ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lamhlanje kobulawayo indaba ebikhangelelwe ukuhlafunwa ludaba lokuqatshwa kwabantu abazasebenza ukwakha indawo yamavinkili eGodin Mall emhlanganweni obukhangelelwe ukuqutshelwa eSmall City Hall umisiwe kulandela imbiko esabalale ezinkundleni zokukhulumisana ebulenjini iphikisa isiqokoqela somhlangano lo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje bekungabizwa ozwayo eSmall City Hall kobulawayo ngemva kokuba abantu begijimele khona kulandela imibiko ephume enkundleni zebulenjini wokuhlafuna ukuba ngobani abangaqhatshwa ekwakhiweni kwendawo enkulu yamavinkili lesilindo samabhasi lemichova eyeGodini Mall. Umqoqi walo umhlangano ocine ewesula umqondisi wesites uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza isizathu sokubiza umhlangano lo.
Umhlangano lo kade sobizile especially besobizile ukuthi abantu bezokhuluma ngokuqhatshwa kwabantu bobulawayo. Ukuba sithi sithatha amalokali sitsho bani. Bani umuntu oyilokali bobulawayo, bani umuntu oyilokali.
uNdebele uthi basazohlala phansi baphumelelinye njalo ilanga elizaqondisa ukungabi lokuxokozela mayelana lendaba yokuthi ngubani omele aqhatshwe.
Umhlangano sizabuyela ku-drawing board sibone ukuthi sizakwenza njani. Okwakade sasiye isikhulume ukuthi sizakwenza njani ngaphi noba nini, ngoba sesabele ukuthi khona kuyendekele kuzaphinda kusekwenza. Ake sasesikhathela-ke i-meeting le ngoba sibone ukuthi kuzaba i-security risk. Sasesigcina-ke sina i-meeting yethu ingabi khona. Ekuseni-ke abantu njengokucabangela kuthi bavuke begcwele sithi naphana benate imisebenzi. So yikho-ke engathi amasithandi kwenzakele.
Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji uthi yena lokhe ebambe elikantulo elakhulunywa emhlanganweni we-council yakoBulawayo yinkampani elelungelo lokwakha iGodini Mall iTerracotta ukuthi izaqhatsha kanjani.
Kumele kube ne-control team ababeyifake in-place foreign company ukuthi nxa sebeqhatsha ama-general hands baqhatshe abantu bakoBulawayo. Sithi kumele kwenziwe njalo.
Kulandela ukuphumelela kokwakhiwa kwevinkili lamabhizimusi koBulawayo, abantu abasuka eMandebeleni bathi yibo abalelungelo lokuqhatshwa maqala, hathi abantu abasuka ngaphandle kwesigaba ngoba labo bavame ukuvalelwa phandle emisebenzini yonke kahulumende esigabeni sabo. Kulabantu abasuka kwezinye izigaba okuyinto engabaphathi kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abomdlalo wenguqu wasebathatha umhlala phansi kanye labengane labangane babo batshengisele lamhlanje esigodlweni eHarare besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors eliphathwa ngayo yinhlanganiso yezifa. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abatshengisele emahofisini enhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngababalisa abadlali asebathatha umhlalaphansi abagoqela uHarlington Shereni, ikanti bekukhona njalo ababeyiziphathamandla zamaqembu ashiyeneyo elizweni abagoqela u-Apple Sibanda. USibanda uthe yena inkinga ezibhekane neqembu leMighty Warriors zisukela ekutheni umdlalo wenguqu ukhokhelwa ngabantu abangazange bedlale ibhola.
Sibuye kuzokhala lamankazana abantu abethu the girl child asebe abuse kakhulu lapha endaba yebhorela. Inkinga ebekhona ukuthi I think ibhora lethu abantu abali-administrator abaphambili asiwabantu bebhora. So I think sayi-time ukuthi sidinga abantu abake balidlala leli bhora bahamba through ukuhlukuluza lokho abake bangene kulezo ndawo yibafazwisisa ngcono ukuthi uhamba njani.
Omunye ophatheke kulokhu kutshengisela uZipho ngeZipho Ndebele uthi isiphatho sabadlali abamela ilizwe emdlalweni wenguqu kumele sifane kungakhathalekile ukuba ngabesilisa kumbe ngabesifazane.
Xa sikhangela i-team leyi team edlale kuhle kakhulu kwele Zimbabwe lapha i-team yiyo yodwa i-team ekwanisa ukukhwalifaya kuma-Olympic, kodwa indlela abaphathwa ngayo indlela engayisiyo. So sikhangela ukuthi baphathwe ngendlela efana nayo labo baba ngoba le nto abayenza abayenzela ilizwe. Sikhangela ukuthi bethole okufaneleyo bethi bebuyela ngikhaya bebuyele behlonipheke.
Kusenjalo kube khona iziqwaga zamadoda ezivimbele abatshengiselayo laba ukuba betshiye incwadi abayilobele inkokheli yezifa ezifa House zayithatha zona zathi zizayipha umkhokheli wezifa uPhilip Chiangwa. Sikhangele umdlalo wenguqu kusigaba seCastle Premier Soccer League. Imidlalo yeviki lesithupha iqale namhla emini lapho iqembu leBlack Rhinos elibe ngutshikile obhanqa 0-0 lilechapungu esigodlweni iHarare. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leMutare City elizadibana khona leleBulawayo Chiefs eVengere. Iqembu leFC Platinum lizadlala leleHarare City eMandava. Abafana beHerentals bazadibana leBulawayo City eRufaro kuthi eleNikrut lizemukela eleZPC Kariba eAscot. Ngensonto iqembu leTriangle lizanqikelana leleCapes United. Iqembu leShapane Mine lizadlala leNgezi Platinum Stars. Iqembu leDynamos lizadlala leleYada. Kuthi iqembu leChicken Inn lizanqikelana leleHighlanders enkundleni yePapa Fields. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Woza Woza Friday madali uhlelo Woza Friday uEzra Chisas Banda uvakatshele edolobheni leVienna eAustria ukuyaxoxa leqembu eselikhathazile emazweni eEurope ngomculo walo weAfropop elithiwa yiBlack Messengers.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo siliqhunsela lezingoma zabo. Sikwenza lokhu ukulijabulisa njengoba sokuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingoBlessings Nqo, ngiphuma kwaBulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994. Leqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidumo ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
IBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu ajeneyo e-Africa, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar neBurkina Faso West Africa. Sihlabela esingathina i-Afropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Nqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi. One heart one
love. Lift up your brother. Don't bring him down. Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu ngaqasala kudala kusukela 1994 sicula njalo kumsenzo omningi ophambi kwethu okuze sikwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers elokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lilezi ngoma eziyi-11. Ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Sethemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Besilibazisana le Black Messengers iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Nqo. Uhlelo lwabantu uza Woza Friday. Size sihlangane njalo yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Kuyabongeka mdawini ube lempela sonto enhle. Singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqutshwa kokhetho olungeladlakela. Abamabandla ezenkolo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.